ndakafonerwa zvichinzi mapurisa eriot akabva paSt Mary's Police Station. Vakaenda pamashopping center anonzi Zengeza 2 vachitungamirirwa maofisa in charge weSt Mary's anonzi Majuru. Vasvika ipapo vakasika vachiti ivo vari kusaka vanhu veMVC vanonzi vakainda vakandodemonstrata kuchitungidza municipality. Zuro vakatanga kusungwa vari vashanu, vaviri vachinzika varwira nezuro manheru vakavabudisa sezvo vanga vaona kuti hapana kana nyaya yanga ipo. So vamwe vatatu ndo vakavata mutirongo tazokwanisa kuvabudisa pazuva ranhasi mushure mokunge mapurisa vazoti ngatitaurei nemi vangobhadhira masaindi ama$10 emisensi.
Ko vakabvumirei kubhadhara mafaindi?
Kana uchinge wapiwa instruction neclaindi yako ndozvaunoteredzera. So maclaindi vangoti chitoki chinorwadza ichi, takarwadziwa mateko zvikuru sezvo muchinowa nokudii, ngatingobhadharai mafaindi acho tibude. Saka vatatu vacho vakwanisa kubuda nhasi, vanoti ivo Julius Maramba Kutongwa naSerio Billiard na nomwe anonzi Bonanza.